Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Monday, May the 7th, 2018. I'm Tungamili Nkomo.
And I am Tanonoka Wande.
Tonight, we are talking about candidate selection, a.k.a. primaries, by different political parties ahead of national elections only 100 days or so away.
Let's get connected on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can call us directly on that number. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you right back. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also live on our websites, voashona.com, voandebele.com, and voazimbabwe.com.
The 2018 election season is in full swing, and all contesting parties are pulling out all the stops in preparation. The stakes are very, very high, and no serious political party is taking any chances. But as the selection of candidates unfolds, especially in the ruling ZANU-PF, internal tensions have become the order of the day. The MDCT, too. Charges of electoral fraud, manipulation and violence have forced the ZANU-PF to rerun its primaries in about 20 constituencies.
And on its part, the MDCT, led by Advocate Nelson Chamisa, says it will hold its primaries starting on Thursday through Sunday. But the party's chairman, Mr. Morgan Komichi, told reporters today that they are encouraging dialogue among rival candidates to build consensus around a single candidate. Several other political players are also engaged in the primary selection process. The most interesting question is, will the MDCT formations or any other contesting players rise above the chaos that Zimbabwe witnessed with ZANU-PF primaries last week? Let's talk.
Lee Chonanjani Sapole Zimbabwe ikutivana kuhlelo Live Talk. Namhlanje sikhuluma ngendaba yama primaries. Ama primaries phela esingathi lukhetho olwenziwa ngamabandla achiyeneyo ekhetha abantu abazawamela kukhetho lwelizwe ama national elections azakwenziwa kumalanga alikhulu oso alandelayo less than 100 days away. Sike sabona ibandla leZANU-PF lisenza awalo ama primaries kumaviki amabili edluleyo. Kube le chaos kulawo ma elections, kube le ngxaba ngxoza kulolo khetho okubangela ukuthi abantu abaningi ikakhulu iziphathamandla zaleli bandla zinqotshwe. Ngakho ezinye zazo zalile ukwamukela impumela okwenze leli bandla lathi luzaphindwa kwezinye isigaba ezifika phose amashumi amabili esingathi 17. Omunye oyale ukwamukela impumela ngumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Christopher Mutswangwa. Injalo iphepha engiliphetheyo lapha ilist eyama-constituencies lapho ama-primaries ezanu la azaphindwa njalo ikhona i-Norton lapho kuzancintisa khona njalo ubaba uMtswangwa. Ubekhalakhala njengabanye kuZANU-PF abaningi besithi kube lokuqilibezela kusetshenziswe amapholisa kanti bekulodlakela lokuqilibezela okunengi. Yilo ke udaba esingalo namhlanje. Amanye amabandla lawo i-MDCT ekhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa ithi izaqala ngolwesine ukwenza ukhetho lwayo lwama-primaries. Kodwa kukhona kwezinye indawo lapho esesikwazi khona ukuthi ubani uzancintisana lobani. Kodwa leli bandla lithi lizaqala ke ngolwesine belizaphuma ngokusemthethweni selisazisa ukubana uzibani sencintisana lozibani. Ama-primaries lawo azaqhutshwa-ke from Thursday kusiya nge-weekend khonapho. Yiko-ke okuza wenzakala ku MDCT ka baba uChamisa ngakho lunyuhla ngothi amanye amabandla lawo ayaqhubeka ngokufanayo ikhetha abazawamela kulolu khetho ubaba u Obed Gudu oyise ongumsekeli kamkhokheli welinye lamacele MDCT elikhokhelwa ngudokotela Thokozani Khuphe. Siza kuba laye, siza kukhuluma laye kwisigatshana esilandelayo esichasisela ukubana labo njengebandla bazawaqhuba nini awabo ama-primaries. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje, mnumzana Wande.
Yeah, nasi inonakidza zvikuru tikatarisa zvakaita ka svodorapera rema primaries muzanu PF. Mapato mazhinji ari kuda kuitawo maprimaries kuitira kuti vanhu vasununguke, nokuti vazhinji vanga vachikomplaina kuti mashef vakuru vakuru vemapoka ano ezvematongero enyika vanomanikidzira vanhu vavo pavanhu. Saka iko zvinezvi yava nyaya yekungoti vanhu ngavazvisarudzire munhu wavanoda kuti agozopupidza neumwe werimwe bato. Saka zvakati kwavo muzanu PF makazvinzwa, makazviona, pakaita mhirizhonga yakakura yakawanda, vamwe vachisungwa, mamwe maelections achinzi akanzirewa anofanira kuitwazve panyowani. Ndo zvavakamirira zvavari kuita iko zvinezvi, nyange avo vasati vataura kuti vachatangidza patsva rini sarudzo iyoyi munzvimbo dzakarambiwa nevanhu kuti hazvina kufamba zvakanaka. Saka ndozvatoda kutarisa nhasi kuti tione kuti sarudzo iyi inotanga yaitwa kusati kwaitwa sarudzo huru iri kufamba sei, yakanaka papi, chii chinonetsa. Ndozvimbo zvatinge tichida kuona zvakandotanga zvesarudzo asi sarudzo huru iri kuvayo mwedzi miviri kudai iri kutevera, tichabudziwa kuti ichivati varini. Asi pari zvino mapato ezvematongero enyika pari kutsvaga vanhu vavo vachazokukwidza musarudzo dziri kuuya. Asi chimwe chinonetsa nechokuti munoona kuti vanhu vanenge vachikwikwidzana, pozoita zvehasha, pozoita zvokurovana, vamwe vachiridza pfuti, vamwe vachidini. Saka tinge tichida kutarisa zvinhu zvese izvozvo kuti zvine nzvimbo here musarudzo dzatakatarisana nadzo. MDC haisati yatangidza yavatamisa, haisati yatangidza kuita masarudzo maprimaries, vari kutangidza nomusi wechina svondo rino iri. Vachaita maprimaries ava kusvika nesvondo, ndopa tichazivawo kuti vachakwikwidza mumatunhu api ndevanani. Tichange tichingo tichitaurirana zvekare kana nazvo zvapfuura. So ndonyaya yatiinayo nhasi. Tinoimba kuti muchatibatsira nezvamunofunga pane zvamakaona nezvamunotarisira. Yes, Ngomo.
And just to get our listeners up to speed about the ZANU-PF reruns, this is where they will be conducted. In Harare, basically it's 1, 2, 3, 4, 5 provinces with Harare. There will be a rerun in Harare South, Glenview South, and Wata Senatorial Constituency. Then in Mashonaland Central, there is Shamva North, Shamva South, and Mazoe West. In Mashonaland East, we have Norton, we have Chegutu East, Chegutu West, Zvimba North, Zvimba South, Chinoy Central, and Makonde. In Midlands, we have Shirugwi, and in Masuingo, we have Gutu East, Manicaland, Chipinga Central, and Buhera. Iko ke lapho kulezo sigaba lapho kuza kwenziwa njalo ama primaries awebandla lezanu PF. Ngemva kokuba kubele mbiko yokuqilibezela ukudlelezela okukhulu yobegoqela ukwethuselwa kwabantu eganye lodlakela nje iviolence. And let's dive in with our first guest. And that's Obed Gudu, the Vice President of the MDCT formation led by Dr. Thokozani Khuphe. Mr. Gudu, good evening and welcome.
Good evening, Gibbs. Good evening, listeners. Thank you for having me, Sizonge.
Okay, Gibbs is my brother, Mr. Gudu. I'm Tungamili Nkomo. But nevertheless, it's okay. Let's jump in. Many political parties are in this candidate selection process, but we haven't seen much from your party. Where do you stand? Where will you? When will you start conducting primaries?
Oh, okay, Dungamile, sorry, let me start by apologizing. You know, your voice that gives voice. They sound so similar, man.
That's okay, apology accepted.
I'm sorry about that. Anyway, a very good question. Let me just go straight into answering your question. We have already started a consultative process of, identifying our candidates for both Parliament and local government. Parliament, as you know, we have a bicameral system of Parliament in this country, so we have the National Assembly and we also have the House of Senate, more commonly known as the upper house. So as I'm talking right now, we have got our teams all over the country. We have the teams that are being led by our national chairperson, Honorable Abednego Bebe. We've also, as you know, the Honorable Member of Parliament for Ngai South. So they are busy together with the organizing department. We have the national organizing secretary, a young and vibrant politician, Yvonne Sarurwa, Julius, assisted by Alfred Nyoda. They are busy working under the supervision of national chair, Abednego Bebe, to identify, prospective candidates. In fact, I can, although it's not within my domain, but I can actually disclose to listeners that we already have almost done with identifying the prospective candidates throughout the country. And on Saturday, when we are going to officially launch our manifesto. Let me also take this opportunity to advise listeners, to advise Zimbabweans, that the MDCT led by Honorable Dr. Tokozani Kupe, we are going to launch our manifesto on Saturday, and they should look out to one of the most exciting manifestos ever presented in Zimbabwe. So just hold your breath for Saturday when we launch our manifesto for election 2018. And we are also going to be also having an opportunity to present quite a big chunk of the list our candidates for both parliament and local government. But as I'm talking to you now, we have put teams on the ground who are busy. You know, obviously, the process we are engaging in initially is the process of consensus. And after, in the event that consensus doesn't work out, then whoever are interested or competing persons or prospective candidates will then be subjected to a primary election.
Yeah,
we have deliberately adopted the strategy of consensus. Because as you know, consensus is a team-building exercise. So as social democrats, we believe that we are comrades. We are pan-Africanists, and that we believe that if you're in the same party, where we have more than like one candidate, we have like in Harare, I know, for instance, there's been consensus already in 12 of the constituencies. The people who were aspiring to be candidates have come together. The supervision of the party elections directorate, whose identity I've already disclosed.
Mr. Guju,
we already have 12 candidates for Harare who have already been chosen by consensus.
Yeah, Mr. Gudu, tikatarisa zvanga zvichitika makore asapfuura ya kuni kubato rakaita seZANU PF ndezvakaitika even mazuva mashomana anapfuura. Varipo vamwe vanonzi vakuru mubato asi vozoenda kuconsensus zvinoramba, vozoenda kumaelections zvinoramba, asi pati inenge ichida kuti vanhu ivavava vaendere mberi. Kana zvikaitika kubato renyu imimi, kuti munhu wamanga muchida chose kuti dena abatsira mubato renyu okundwa ako, moita sei?
Mr. Gutu,
hatishi takaimboza.
Vagutu. Musa Mapindura Ipapo. I'm reading comments from our listeners on Facebook, and many are complaining that there is no sound. So I just wanted to bring that to the attention of our engineers so that they can take care of that. But it's all yours, Mr. Gutu. Pindura enyumfunzo aba wande.
Right, thank you very much, Ndokamede. And chitini isu sebatori noda je constitutionalism no kuzviremekedza. Nyaya constitutionalism nenye rule of law nenye democracy. Kana pane chinhu chetisingafita kaita kuimboza a candidate pavanhu. Nokuti tinoona kuti dambudziko rokuimboza macandidates ndo dambudziko guru.
Mr. Gutu.
Rinokonzeresa.
Mr. Gutu. Regrati kufonere zvekare sound haisi kubuda zvakanaka. Regrai kuti tiri kufonere zvakare manje manje.
All right. Yes. Right,
okay. Okay.
And that's MDCT Vice President Obeti Gutu. Utsungo lwakhe aberetiyo ngiyabona belisizwa konke okukhulumayo kodwa sesikutelevision lakho phela siyaphuma enkundleni ze internet lapha kubo WhatsApp kubo Facebook. Kodwa abanengi ababukeleyo ku Facebook bathi uGutu ubengazwakali konke okukhulumayo kaba bekungaphumi ngakho sesimfonela kakutsha kodwa ngizwa kuthiwa kulo mlalele ecingweni ngazi uyakhuluma uyataura akuthi uyataura wakati yakho mtereri
uri kutaura gunu iri shongo
wongo
tinotenda ndinotaura ndirikumasvingo ndoziva mutema ehe apa tiri kuda kungotaura munharaunda yenhau dzamuri kutaura pamusoro pemaprimary elections aripo ari kushungurudza vanhu iwawawa muri
kundinzwatikokunzwai
ehe nyaya iripo ndeyavanhu vanenge vari kukara vamwe vari kuda kungoramberavo pavanenge vari vasingadi kubiswa chingwa pamuromo asi zvinenge zviripo ndezvekuti kodzero yemunhu kana kuti yevanhu inofanira kusarudza mavonero omunhu anogona kuva yambusa gwizi Jorodhani saka nokuva kwaizvozvo panga pane dzira dzanga dzichisevenzeswa dzatakavona chero isu kuno kumasvingo dzatashungurudza maballot papers akanzi aita mashoma saka akangovhoterwa navanhu vari less than 200 iko kune vanhu vanogona kusvika kuma 4000 vamwe vazhinji vese vainda vasisikisakwanisi kuti vamire nokuda kwenzara kuma after 5 mapepa akazotangisa kuuya akazara akawanda saka izvozvo zvinhu izvi hatisiri kuzviona kuti nyika ingagona kusumuka kuenderera mberi nechikonzero chokuti vanhu vanofanira kupuwa kodzero yavo uye mavhotes awa vanenge varipowo vakapota vachinjana navamwe kana nguva yake vo ikangozokwana agone kupinzwa nokudiwa navanhu kwete nechisimba kana zveukasha
saka zvakazofamba sei pane zvaka
until now tiri kutongonzwa kumwe kuchigadziriswa gadziriswa asi kuno kwedu hakusati kwatombotisunungura nokuti vanhu vazhinji verise vazhinji vakagunununa zvikuru zvokuti vazhinji vacho vamwe vototi ha kana zvakadodai tokavira bhora kune rimwe divi kune rimwe gedhe vatava tisingafaniri kukavira nemhaka yokuti vanhu vazhinji vane vanhu vavanoda but vaya vagara varipo ndivo vane problem nokuti havadi kubviswa chingwa pamuromo asi mushemadzoro vanhu vanofanira kungochinjana nokuti marights avanhu ndo vanofanira kushanda kuti vanhu vave vari very free and safe kuti vaite zvavanoona zvinovakwanisa kuvavambusa gwizi Jordan
Aiwa, tinotenda namashoko enyu baba, tinotenda chaizvo. Mukomo, the gentleman is complaining about the greedy people who, once they get in power or in a certain position, they don't want to leave. But he says that the people must be given the absolute right to choose whoever they want to represent them. So, he's talking about the ploy that was used by some of these big people in the party of delaying the delivery of ballot papers until people got fed up and hungry and left, so that only a few people, he said about 400 people voted out of about more than 4,000 people.
Mm-hmm.
So we see this kind of chicanery still going on in ZANPF.
Ngomlalelike lo obekhuluma esemasingo konona nje ngesiphatho sengwenya inqunquthela phela eziphezulu kumabandla atshiyeneyo uthi abaningi babo bafuna ukungena kulezi sikhundla nje ngoba befuna ukugcwalisa izikhwama zabo pam kodwa bengelaye uZulu enhliziyweni. Abasanda sixhuma uhlelo ngolwenu uhlelo Live Talk namhlanje sikhangela ama primaries awebandla awamabandla atshiyeneyo kungaba izano MDCT ekamamjuru imthwakazi wonke amabandla nje ngoba amabandla atshiyeneyo aphakathi kokukhetha abazawamela kukhetho lwelizwe oluzayo. Siyilo utaba esingalo ke ilamhlanje abaka babuchamisa abe MDCT ekababuchamisa sike sakhuluma laye isikhulumeli umama uThabita Khumalo wathi okwamanje kaba lakho okuningi abangakhuluma ngakho ngoba awabo ama-primaries ayaqala ngolwesine ayephela ngempela viki. And now we have MDCT Vice President of the formation led by Dr. Tokozani Kupe back on the line va Obed Gutu. Vanga vachiri kutsanangura nyaya yenyu ya mangama vabvunza vagutu.
Petiseni nyaya yenyu vagutu.
Maita anyu comrade wande. Ndanzitaura ini ndichiti isu sema social democrats. Tichiwa zvema pan-africanist. Tichiwa zvevanhu vanoremekedza nokukudza the rule of law, runyararo, tolerance, solidarity nezvimwe zvakadaro. Tinokurudzira zvikuru kuti semusangano tinoita yainonzi consensus, kana tingangoti kuwadzana, kuwirirana, kuti kana pane maprospective candidates varipo in a particular constituency kana ward, tiri kuita process iri kutungamirirwa iyo national chairperson wedu comrade Abednego Bebe, vanova ivo honorable member of parliament for Ngai South, vachishanda na national organizing secretary wedu chamangwiza musikana ane zvirindi anoziva politics zvebasa anoitwa iye comrade Yvonne Musarurwa, achibatsirwa nomutevedzeri wake comrade Alfred Nube. Ndo vari kutungamira nyaya idzodzo dzeelections directorate, the chairperson of elections directorate ndiwo chairperson comrade Bebe. Pari zvino ndinofara chaizvo kuzivisa vateereri kuti nyaya yeconsensus yabudirira zvakanyanya zvokuti muno muHarare province Harare province tinoziva kuti ine maconstituents anokwana iwo kuita makumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 29 in English, chibatanidza 24 maconstituents ari muHarare ne 5 ari muchitungwiza. Nhasi pandapiwa briefing ndanzwa kuti kwatova nemaconstituents anokwana kuita gumi nemaviri 12 patova koitwa consensus yabudirira. Saka vamwe vari kuenderera mberi zvokuti tatiti patinosvika musi wemugovera apo patinenge tichiita unveil election 2018 manifesto yedu. Imanifesto inonakidza zvikuru, imanifesto ichanakidza vana veZimbabwe. Ndatova negwaro racho ndanditambori kuenenzera nhasi rakagadzirwa nenyanzvi varume nevakadzi vane njere dzinopinza reza waya chaidzo. Saka gwaro iri richange rine mapeji anokwana ivo kuita 14 15 handichidi kutaura zvakanyanya nezvebharo risati raitwa officially unveil. asi Musem Govera tange tichiita official unveil manifesto yedu apo ndo pachazenge pachi zenge pachi presentwa makadhi zedu kunyanya vaya vanenge vatosarudzwa ne contenders vanenge vasara chete kuzoitwa present ndevaya vane zenge vachienda kuma primary elections asi Comrade Bebe nechikwata chavo vari kushanda nesimba zvakanyanya kuti contenders ibudirire so that my primary elections anezeta iwo the exception and not the norm.
Okay. Aiwa, tatenda chazwa kuti moramba muri port cha tinodzoka kwamuri bye bye.
Ubekhuluma ke lapho ukuthi ukubana vaphezulu ukhetho labo baya sebeqalisile uhlelo lokudinga abazaba mela kukhetho oluzayo uthi ngomgqibelo khona kulapha abazakwethulela khona uZulu imanifesto yabo. Imanifesto lugwalo oluleziloyiso olulezithembiso zebandla kuZulu. Bayabe bekhuluma ukuthi lingasikhetha nanku esizalenzela khona. Yiyo ke imanifesto leyo i-MDC tiga mamuthokozani kuphe izakwethula ke izithembiso zayo kuZulu ngomgqibelo. Joining us now is Mr. Nick Mangwana of ZANU-PF in the UK. Good evening, Mr. Mangwana, and welcome.
Good evening, gentlemen, and thank you for having me.
You are welcome. And Mr. Mangwana, let's dive in straight into the chaos. The past two weeks have not been easy for ZANU-PF. What the hell is going on?
We cannot say it hasn't been easy. Oh, by the way, I want to congratulate Mr. Gutu first. The last time I spoke to him, he was some spokesperson or something. Now he's a vice president. Good things come with 2018, don't they? So congratulations to him. It would have been discourteous for me not to say so.
Oh, definitely.
But, however, going back to your question, no, it hasn't been easy. Like when there's political contestation, especially in a party that is so as robust as ZANU-PF and that has got as many people as ZANU-PF, it hasn't been easy because obviously, as you know, we had some seats which were being contested by something like 22 people. So imagine that race, even if you are doing a sprint, there is never a time when you can race in a 22 lane race unless it's Formula One or something like that. So yeah, obviously it has been breakneck. It has been thrilling. It has been entertaining, but it has also been stressful and distressful to certain candidates.
Mm-hmm. And we see reruns will be held in 17 constituencies, which include Norton, where some candidates have complained about, vote rigging, manipulation, intimidation, violence. Do we have any guarantee that this time around, those kind of anomalies will not be recorded?
The people can only guarantee that things will go well are the people that were doing manipulation, and it are the candidates themselves. So I cannot stand here and guarantee on behalf of another man. I just hope and pray and implore those candidates to behave, because all this, that chicanery or misbehavior, came from primarily candidates. It's not institutional. It's not ZANU-PF which was doing it. It's candidates. It's just like people cheating in an exam. You cannot go to the teacher or to the invigilator and say, can you guarantee that no students will attempt to cheat? Some students will still attempt to cheat. But you will make sure, from an institutional point of view, you put safeguards as much as possible to make sure there is no cheating. So this is what the party can do, and this is what the party has done. It has put in measures in place. And we adjusted a few other things to make sure that the people's will be expressed on the day.
Vamangwana, varipo vamwe vari kuti ivo nzvimbo zhinji dziri kudzokororwa. kwakanga kwaruza vanhu vakuru vakuru vomubato renyu munoti chinazvo
haine mes ine masere kune kwakanzwa vamuchangu vanongwana vana kuruzera kwachivi munokumbati vamangwana munhu fiki muzano PF vamangwana kutabva pama president nama vice president is number 8 muzano PF tika include ama president nama vice president is number 11 muzano PF ndio rengi yao muzano PF vakaruza kune contestants kune kuri kukondestwa here ikoko hakusi kuti hakuna rerun tikatarisa murengi yezano PF vamutsvakwa kuri kukondestwa ikoko is junior kuna vamangwana but hakusi kukondestwa tigeri tikara kune vakawandisa vakaruza maelections vanhu vakuru zvikuru mbiru dzemusangano all over hakusi kudzokororwa zvakangoitikana zvokuti ava vakuru kudzokororwa kune vakamaneja kuwisa mapetitions avo anga ari solid okuti vanhu vatarisa vakazoti shuapa pangatitirirani kwozoya kune vakumwe kwakatoruzwa chaiko vanhu vakati ivo rirani aibatsiri nokuti hongu election inenge isakufamba zvakanaka but ukaita rirani kazhinji kacho unorohwa futi ndo kazhinji zvinoitika nokuti ivo vakonzera rirani kune vamwe macandidates achaita pull out vachati tichada vobva vatora mavhosi ayawesa kune uye anga ahwina saka nyaya yekuti tingatotarisira kuti maresults anogona kuchinja zvakanyanya kune zvanga zvamboitikaka panogona kunaisa ipapo saka ndosaka vamwe vanhu vasina kuisa mapetitions erirani vamwe vamwe mapetitions avanga asiri rirani anga ari kungoti can you register this complaint
tinodzoka kwamuri vamangwana
I know kuti pana mukoma Donald Mamboma parunhare anova mutereri asi tisati taenda kwaari ndine mvunzo kuna vamangwana avalaleleyo uvava umangwana uyakhuluma lapha lilunga lezanu p f uyavuma ukuthi hayi mpela ukhetho lwabo lwama-primaries lube lenxaki lapha lalaphaya okuthi abantu abaningi bekhala kodwa uthi ngimbuzile ukubana ubona umphehlo lo ozayo ukuphindwa kwalo endaweni ezingu-17 esezimenyezelwe yileli bandla ukubana ubona luqhutshwa kuhle yini lolu khetho uthi hayi lokho kusebantwini abaqhuba lolu khetho ukubana babona ukubana luqhutshwa kakuhle and my briefer question Mr. Mangwana Mr. Mtsangwa is a very cocky person and really his loss was a big embarrassment. We have been getting messages from you know some people in Norton who are vowing, and these are ZANU-PF people who are vowing that he will definitely lose the rerun again. I'm not asking you to speculate whether he will win or lose, but what will his second loss mean for him?
I don't think it will mean a lot. If he loses again, then the decision is his. And also, when it comes to his political future, the decision is going to be between him and the president. If the president decides to deploy him in a different way, he will deploy him in a different way. But from a party political point of view, Ambassador Mtsangwa is ZANU-PF Secretary for Science and Technology, which position was held by Professor Jonathan Moyo before he was chucked from the party. Now, that's still a very relevant position because, as you know, people are looking for the party manifesto all over the, online. They can't find it among other things. It means that department is not really pulling. So we would ask Comrade Mtsangwa to start pulling in his department and make sure that the party's technology is up to date and that's scratch. So he has got a big role to play within the party. We are moving in an information age where cutting edge technology is needed everywhere, and ZANU-PF is lagging behind a bit.
Kwa mkomo wangu Paul Mangwana, Vakambengerei vanhu veZanu PF? Please don't answer that, Vamangwanga.
Musa enda Vamangwanga. Musa enda. Tirikudzoka kwamuri manje manje. Ikozvino tinamukoma Daniel Mamboma, muripo here pafone apa? Mukoma Mamboma. Ndiripo hangu, makadini kwemi?
Nopara
zvangu. Ah, takamirira kunzwa aka pfungwa dzenyu nenyaya yambonetsa netsa iyi.
Ah, nyaya ndirikuona pamukoma pazvayo inongo anyaya ine factionalism. Ndo inyaya kutsiridza mutangano weZambia. Nokuti neti kandito kuti hatingadi kuvanzerana nechiti hapana factionalism. Ne even though ikangova hayo vachifuti timu imwe, asi timu imwe momo. Mune kuti nhingi unopasira bhora kuna nhingi kana abata bhora ndo zvatiri kuona. Saka tikatarisa tichiona kuti vanhu vakaruza vazhinji vanhu vetimu yavamunangagwa pachavo. Saka pahirizani irikuitwa iyi pauda kuzama kuita realize vanhu vaya vakaruza vakuda vamwe tikaonawo vashoma vari alaidi mukanyatsotarisa nei kalakaeyafudzo itiwo hirizani ikoko ndokunhu vanokungidzira kuti makandidati avo ivavo vakaruza angangowana zidaapata zvikaitwa
Ningango,
ne matauriro avo nemaitiro avo vanhu vanga vachiriko chipata chakaizvo ngoti zvavo vapanyanga saka vana maitiro vangaita ngoti kana mai vako vakafa mainininovanongova mai kana baba vakafa baba asi ione ngozi zvati baba vangu chaivo chaivo ndevavo ndo zvinenge zvipo tingatozviziva zvakati pana vatiazivhu vanhu vanga vachiri alaidi kana kuchipata chavamunangagwa zvinhu zvinozikamwa.
Aiwa tinotenda nekupina
vangu vakatohwina ipapo sekuru energy mutori goromonzi kuti sekuru vangu vasanzi amai vangu vanhu ndivo vanga vari kuchikwata uchanichavangagwa ivavo asi vamwe tinezvi vaona kuti haa ava vanyaya yavapo ndeyekungoti pakati warizani pane vamwe vanhu vakaruza vanga vakaruza vari kuna vaviri vatatu vavanganonga vari online vanoteerera zvavanoda ndonyaya inonge inonyanya kushanda mupolitics iyo yekuti panogona kuhwina kandidheti but ikandidheti tazoona kumasvingo noti pedo vabvenge vachiri vapenyu vaigona kumborohwana navajacob chademana at some time but vaizoona kana zvaro vaigona kuzonyogwa nomutungamiri wenyika ndidi haa iyoyo ichimbomirikira wahwina hapo asi toda kuti ava vatidii vatibatsire tikorera sezimisa vedu tagara navo musangano for long time ndo polisi yavachinayo musangano imomo saka haa toziziva hedu mugoma kuti zvisazvizenda kuemdichi hai mdichi tozvaidichi hainotedzera negwara asi kutoziva ndo vaishandira vachingoita kubhakari kuti kune kandidheti yavanenge vachida chazvaizvo saka dzimwe dzinguva muchiona vachita zvokuimposa munhu kuti even though musingamudi ndiye mp wenyu nokuti vanenge vachiti munhu iyeye mapraivary anogona kuruza saka mukana iwoyo vanogona kuuza saka muchiona tine makandidheti mamwe anenge akata zvichiendedzwa nemusangano uyo like ndingakupaisemuenzaniso masvingo noti mukanyatsotiongorora mahwini edzo yakaita zvii muchagona kuona kuti panogonange pane chikiridiki chakaitwa zvinhu hazvo zvee zvingazonyatsotaurika pasi zvinhu zvinozikamwa nevanhu vanoananiza politics vanozviona nekuzviona tiongorora.
Aiwa tinotenda mukoma Donald
maita basa mukoma
navasanda sichuma uhlelo ngolwenu uhlelo luhlelo lwe-life talk namhlanje sikhangela uhlelo lwama-primaries kumabandla achiyeneyo bekhetha phela ama-candidates azabamela kukhetho lwelizwe olulandelayo oluza kwenziwa yiloba nini kusukela mhlaka-21 ngojulayi kusiyafika ku-21 ngo-Augusta. Sibonile ibandla leZanu PF lisenza awalo ama-primaries kumaviki amabili edluleyo kodwa bakhala abanengi especially iziphathamandla zaleli bandla ezinqotshiweyo zisithi kaluqhutshwanga ngendlela bebebaningi kakhulu abakhalayo kodwa leli bandla lithi hatshi kasisoze silalele yiloba ngubani ama-losers wonke sizaphinda umphetho sizaluphinda lolu khetho kuma constituencies angu 17 akoqela iNorton lapho okulomcebisi kaBaba uMnangagwa unqotshiweyo uBaba uChristopher Mutsangwa. Timbo dzokera kwamuri vagutu. Can you promise ma supporters ebatorenyi kuti apana chikiribidi chichaitika pama primaries pama pakuselecta kwama candidates kwatanzwa kuchikurukurwa nezvako kubatore ZANU PF?
Muri kutaurira ndikamini kubata kwedu chikiribidi hachitombofi chakaitwa nokuti ndambotaura ini kuti tiri kutaura kuti sebato resocial democracy hatibi zveimposition. Chero ini chaiye ndine kwandinoda kumiririra kukaitawo vanokuda handingazviti ini nokuti ndiri mukuru mubato ndaakungoti ndipinde ndisina kukwikwidza. Hakuna zvakadaro, ndo zvakauraya Zimbabwe izvozvo zvekuimbosa vanhu vanenge vasiri popular munharaunda dzavo. Ndo saka tati tinotanga neconsensus. Consensus chayakanakira ndeyekuti vanhu vanoonesana. Inobatsira kuti kana vanhu vaonesana, most likely or in the majority of cases consensus inobudirira. Ndo saka tati primary election inozoitwa after consensus yakundikana. It's a very good strategy. Nokuti consensus is some kind of even conflict resolution. Nokuti mune vamwe vanhu kana gumi kana magumi navaviri kana gumi navashanu vose achitoda kuita MP munzvimbo imwe chete, munopavagarisa pasi moti macomrades, imi muri vagumi navaviri kana gumi navashanu kudaro, chimbogarai pasi muonesane, muona kuti munokwanisa kutaurirana here, muwirirane kuti watingangofunga kuti ane the best chances dzokuhwina munharaunda muno ndiani. You'll be surprised kuti consensus ikaitwa nemazvo neunyanzvi vanhu vanowirirana. Kana vazokundikana kuwirirana, which will be in the minority of cases, ndopanozonzi ngatishandei kuprimary. Takatoona kuti zvinoshanda izvozvo. Maprimary election edu achiitwa achaitwa nean independent body isina vanhu vanenge vari muchirungu vatingangoti vaya mainterested parties. Ndokunzvimbo kuya kunenge kuchiitwa maprimary elections. Saka ndoni pachiita dambudziko, but what I can assure the listeners, what I can assure Zimbabweans is that we will never ever impose a candidate, no matter whether you sit in the National Standing Committee or the National Executive. You are going to be selected by the people of that constituency or the ward that you want to contest in, and there will be absolutely no imposition.
Mm-hmm. Thank you there, Mr. Gutu.
Vanhu vanyorera kunoku vanotaura zvimwe zvatoda kuti kuda pangwe vamwe vaterere vanzi. Edmund Dika anoti it's very healthy to have a rerun. It shows that zvichemo zviri kutambirwa nevakuru. Ndinoona greatest strength yavamunangagwa is listening to the people. He has definitely brought a new era. When mistakes are made, they surely should be corrected. Gib Teens anoti the recent ZANU-PF primaries done for the first time without Mugabe show that they were preferred candidates who could not lose. People watched and waited for this moment and they chose whoever they wanted against previously protected ones. And Dr. Richard Moyo anoti zveshuwa kune kuchema chema kukuru muZANU-PF zvinorwadza voga kureva kuti ZANU PF yava kuda kudona.
Mm-hmm.
So these are some of the views that are coming from the people.
Ye bayakhuluma abalaleli lizwile lo. Baba uGutu ongumsekeli kamamakhupe uyathembisa lapho abalandeli abasekeli bebandla lakho kubana akusoze kube lokuqhilibezela ukudlelezela esizwe kuphuma ngakubandla leZANU PF. Kora 2 9. Yiso isikhathi ngapha eMelika is a quarter to 3. Emini enkulu. Vamangwana tsando kwa muri kana tichitarisa the way msangano wari ku kampena nayo muchi you know erect ama posters nema banners everywhere. I think you are beating all other political parties hands down. But whether that will translate to an electoral victory is something else and something completely different. But many people are complaining, as you'd expect, that, but where are you getting all this money? Iri kubva kupi, Mari Vamangwa?
It's normal, number one, diaspora. Number two, cinema well wishes, like any other party. For example, kune wakato funda, say, zimamotika zimakona zipinda dia dia. Kune zotama businessmen of South Africa ma Zimbabwe, wakati funda. Kune waka funda ma viubo za mno wana haya, ene publicity yacho. Kune wano donate their time and effort. Service providers directly kuti, okay, we want to give this to the party. Because RPF is a very broad-based party. So many members and so many sympathizers and so many supporters within the business communities. That's where it gets most of its support. So the name of the Political Parties Finance Act is not it saw a budget vote from the budget from the fiscal. That no allocate or panopia MDC every time. But because we are a very majority party, so Tinema Susi Zakawanda finances, Tinema obvious, but also my investments, and say, company, are you Mamacharu within Mamacharu outside the country? As well.
Mataura ne zvemutemo we Political Finances Act uyo unorambidza mapato ezvematongero enyika kuti apuwe mari nevekune dzimwe nyika. Pane mashoko atikuwana achibva uko neuko hanzi ZANU-PF mune mari dzamuri kupuwa neshamwari dzenyu kuChina uko. Kana chiri chokwadi chocho hamuzi kuchikora mutemo here.
Magambo tina tisa statement isi ita puwa mbari na China. Mandizo zo ndata urakaini. Ibu mpere rezo kutawarezi. Baati. Ma Zimbabweans, ma businessmen, baruku South Africa, baruku Britain, ni maruku pinyo wa mwarmunika. Kadisi. Jikati ma Zimbabweans, ma sympathizers, ma members of party, ni wangu na ma affiliates of party. Ma Zimbabweans. Saka, apana mteboru kutikoro wakana.
Ongo,
izozo. Mugange mai wona yuwani ichiwuya.
Izvozvo tazvinzwa vamangwana. Ndanga tichitaura nemashoko though atiri kuona apo neapo, because you know they might not be true, but people are talking. There are reports out there that ZANU-PF is also getting funding, outside funding, not from Zimbabweans based abroad, but from foreign forces. That's what I was talking about.
No, that's what we're talking about. I'm not going to make a huna. Mochi karanga la kiti mare hore hwa. Munevango mataoru anotimakua. People will talk, but there is no evidence of such. So that's speculation. We can't do anything about speculation. It's like we in ZANU-PF, who is saying that the opposition is foreign funded, the opposition is Western funded. But we've never got that evidence, isn't it? So that's the same thing. People are also saying ZANU-PF is Chinese funded or whatever state they were coming up with. Nobody can do anything about that. There's no evidence of that. We are telling you where our source of funding is coming from. I'm telling you who is funding this campaign.
Mm-hmm. Ubaba Mangwana lapo, we are going to pig again. Ukuthi bamukela imali evela phandle kwelizwe, uthi imali evela phandle kwelizwe abayitholayo ngeyabasekeli bezanu-PF abangosomabhizimusi labasekeli nje baleli bandla abakwele South Africa la kwamanye amazwe. Umthetho we-Political Finances Act awukuvumeli ukubana amabandla kungaba ngelibusayo kumbe awe amanye aphikisayo kawukuvumela ukubana amavandla ezombusazwe aphiwe imali engabaphandle kwelizwe esingathi foreign funded kodwa kuvumelekile nxa kungabantu bezimbabwe abaphandle abayilethayo leyo mali yikho ke okucaciswa ngubaba uMangwana lapho uthi hayi imbiko yokuthi baphiwa imali China iZANU PF not true kayiqondanga leyo mbiko imali yabo ivela ebantwini beZANU PF abanye abaseZimbabwe abanye abaphandle kwelizwe emazweni athiyeneyo nomzana Wande
ya ndandakatelela mchitauri ravamangwana nenyaya yemari dzinobva kune kunze kwenyika icho kwandisha vari kutaura pakuti kana vari zvizvarwa zvezimbabwe zviri kune dzimwe nyika zvichipa mari kumapato ari muzimbabwe hapana mhosva inenge yaparwa asi chamamishaona kutaura ravamangwana zvokuti chinonzwa zvinhu zvakawanda chose zvimwe hatitauri nekuti isu tinenge tisina kuzvitarisisa kuti tiwane umboo nyaya yataurwa naMr Nkomo yekuti zvanzi kune mari dzakawanda chose dzinobva kunze kune dzimwe nyika dzichienda kuZANU PF idzo dzinouya zvikuru chose asi ngoti isusu tenge tichingoti aiwa katisina umboo hwacho hatisina nguva yekucherechedza kuti tinyatsoona kuti ichokwadi here hazvisiri zvinhu zvatinotaura but vamangwana vatitaurira zvakanaka chose kuti izvo zvinonzwikwa kana tichinge tazozviburisa hedu tichadzoka kwavari tozoti ko izvi zvava zvipi zve zvinondazvamvisika kati kati aiwa zvamataura tazvinzwa saka pari zvino izvi zvinhu zvakamira sei maererano nenyaya dzesarudzo dzatiriona dziri kuitika idzi mati imimi vanhu vanotosunga dzibate nekuti anenge aruza vadosara ari ega
zvatopera because mukatarisa kuti anonzi marirans acho tine state or something like that macastles akakondeswa hakuna rerun tine 210 constituencies dzakakondeswa hakuna marirun tine provincial councils akakondeswa hakuna marirun tine kuzimaharmonized elections kaya saka mukaona panobuda 1930 or now 17 rather constituencies out of so many contested seats in every certain head governance yedu ne local government ine governance yedu zvinoreva izvo kuti zviri controversial zvishoma but obviously ndo zvinoll breaker news kuti kana ukanzi munharumambo kainenge iri news pane kuti mwayarumambo nonai so nokuda kwokudaro kana izvakopfuura zvishomanana izvi tumudiki takaitika uto tukapfuura taakukondinya kukambeini yedu yadai kutanga zvakanaka kambeini yedu yagara iri pamberi nemhaka yekuti handiti ndachiti pana pamwe kuna mamwe maconstituency aikondeswa navanhu 22 mumwe nomumwe iyoyo we22 munhu aitino kambeini achiunganidza masupporters masupporters iwayo ndeezanu pf chaakudiwa ndechekuti kumaunganidza pamwe chete navo vachiuya vave vamire kumashure kweuyo atiri kuti ndiye arepresentative weparty ndo candidate yeparty saka tikavaunganidza ivavo uyanga ne 500 uya ne 1000 uya nechi tikavaunganidza ipapo ZANU PF yatohwina kudhara nokuti takatokambeina kudhara asi hazvisi kureva kuti tiarege tikuita marari ari kuuya mirai mhoni
ngubabu Nick Mangwana webandla leZANU PF UK uyakhuluma ke ukubana hayi uyanqotshwa kathesi unqotshiwe ngilethemba ulalele ubaba uChris Mutsangwa yena othi bamdlelezele bengamphinda umphehlo hey kuzayangisa kakhulu and we have 6 minutes left on the clock coming to you Mr. Gudu as we wrap up what are your chances in this election? I know every contestant, be it in a running race, in a marathon, in an election, when you go there, you have a positive attitude. Even when you see that, you see and you know that the odds are really stacked against you. What are your odds in this election?
That's a very good question. And look, I mean, we're actually going to shock the nation. A lot of work is happening underground because we have adopted what we call smart politics, smart strategy, smart thinking, smart campaign. And our punchline is servant leadership and service. You'll be surprised the amount of groundwork that we have covered throughout the length and the breadth of Zimbabwe, from the Zambezi to the Limpopo, from Tamandai to Malipati. We have teams that are busy campaigning, and we have discovered that the best way to touch people's hearts is to go to their communities, talk to them, hold small meetings with them in their own communities, hear what they say, tell them what we have to offer. I'll use my own example. Only on Saturday, I was in Ward 9, a very urban ward, where there is a farm. I was pleasantly surprised that we managed to talk to 126 people in that little farm, just a corner of Kamombe farm, who were so enthusiastic to hear our message, who were so enthusiastic to tell us that they are fully behind the MDCT led by Dr. Thokozani Kuke. And some of them actually came to say, look, here we are, 17 of us here have not been able to register. When I asked them why, they said we were told that we are aliens. And some said we Takarasa Stupa. And we already put measures in place to have those 17 adults in that farm, come on the farm in Ward 9 in Harare East, to register. So we are actually going to shock the nation. Just wait and see when the results are announced. Mm-hmm. We are going to win no less than 75 parliamentary seats in the National Assembly. There's no doubt about that.
75.
We have come up with a scientific way of campaigning. I prefer to call it retail politics. We go to the communities, talk to them, resonate with them, and there's no better way of campaigning than retail politics.
Mm-hmm.
I can assure you.
Thank you there, Mr. Gutu. Vamangwa nanzi tichamukwatura ina vaguta apa. Varai chirongo. Vamangwana?
Good luck. 126 yavo people like vachikwaita pachingosana moyo tichaona drama rakakura zvikuru politics segore rino iri but mukudaro zvedu tichitaura tichirevesa ngatiti chokwadi chiripo ndechekudaiwo ZANU PF ndiyo bato richange richitonga come August come September vamunangagwa ndo vanenge vari mukuru wenyika inoyi ndo chokwadi chaicho tichatevera ndechekuti vanganiko vachange vachivapikisa vachange vakawanawo ka2 seats apo ka3 apo naka4 apo vari kuti nokuti vomuparliamendi todi kufana kuwana vanhu vanokukwidzawo vanopikisa kuti demokrasi yedu ifambe asi utongi hwezanu p f huri pazienda nakuenda ende kusiramba uchienderera mberi.
Thank you there ubaba mangwana lapo elizwile ugutu uthi bazathola more than 75 izihlalo zedale lephalamende. Uthi come rain come thunder bayanqoba kukhetho oluzayo. Kodwa ubaba Nick Mangwana weZANU PF uthi ubafisela inhlanhla obaba ugudu. Kodwa hayi laye uthi njengebandla leZANU PF bayakwazi ukuba na bazanqoba kulolu khetho. And we at the end, at the precipice of our program, sesifikile ke emaphethelweni ohlelo lwalamhlanje. Sithanda ukubonga ke lapho ubaba u-Obert Gutu, ongumsekeli kamama uThokozani Kuphe, ongumkhokeli welinye lamacele MDCT. Lo baba uNick Mangwana, owebandla leZANU PF UK, England phela. Sibonge njalo labalaleli bethu abangene kuhlelo bakhuluma eradiyweni kumbe ekade besilalele besibukele njalo enkundleni yeFacebook. Ngakho sithi thank you, siyabonga kakhulu balaleli bethu. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Ndini tanono kawande tichakufuwe naye zvikare pane chimwe chirongwa patenge tichitarisawo mumwe musoro wenhau watenge tichikurukura tichibatsirana tichiteerera zvamunenge muchititaurira. Tatenda zvikuru. Until next time, good night and goodbye.